Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
chinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 25 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvehutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155.
Mashoko ari kunenedzerwa kuna vasikana nezvacho zvavari kunze vakaita. Tazvitarisa pamutemo weZimbabwe zvinhu zvinotenderwa kuti zviitwe, hapana mhosva yakaparwa. Naizvozvo hapana chikonzero chekuti varambe vachimiswa pamberi pedare.
Hurumende nhasi yapikisa chikumbiro chemutevedzeri wasachigaro weMGC Alliance kwaJob Sikala chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Shingi Munyeza vanotadzwa kutaura pamusangano wangu wakarongwa kuitwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155 kuchitiwo vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika pazviuru zvitanhatu nemakumi manomwe kana kuti 6070. Bazi iri rakati vanhu vakanga vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vakanga vasvika pazviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 4950. Izvo zvakasiya vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 965 vari ivo vachine chirwere ichi munyika yose. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvinomwe kana kuti 23,877,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana masere negumi nezvisere kana kuti 818,000. America ndiyo nyika ine vanhu vabatwa nechirwere ichi zvakanyanya, iine vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri kana kuti 5,920,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nechimwe kana kuti 181,000. Hurumende nhasi yapikisa chikumbiro chemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance uye vari mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Sikala chekuti nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira kuti munyika muratidzirwe zvine mhirizhonga mukati iraswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya yari kupomerwa vasikala vagarudzo ziyadhuma vati vasikala vane nyaya vanofanira kupindura vachiti chikumbiro chemagweta vasikala chekuti nyaya iyi iraswe hachina kufanira. Vaziyadhuma vati mashoko akashandiswa navasikala anokurudzira mhirizhonga. Vaudza dare kuti mashoko akashandiswa mumavhidhiyo avanoti vanawo ezvinonzi zvakataurwa navasikala vachikurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati anoratidza kuti vaida kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga zvaizokonzera kusagadzikana munyika. Asi gweta ravasikala vaEric Matinenga vati hurumende yaifanira kubudisa mavhidhiyo aya pachena ivo pamwe chete nemutongi wavo nawo, kwete kuti hurumende inoviga umbo hunofanira kunge huri pamberi pedare. VaMatinenga vati kunyange mavhidhiyo aya akaunzwa mudare zviri mumapepa ekupomera vasikala mhosva hazviratidze kuti pane mhosva yavakapara vachiti bumbiro remitemo rinobvumidza vanhu kuratidzira uye vasikala semunhu anoita zvematongerwo enyika kwenyika nekurwira kodzero dzevanhu vanobvumidzwa zvakare kutaura zvematongerwo enyika vachizviita zviri pamutemo zvasvitswa kudare navamatinenga zvatsinirwa nerimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu.
Mashoko ari kunenedzerwa kuna vasikala nezvacho zvavari kunze vakaita. Tazvitarisa pamutemo weZimbabwe zvino zvinotenderwa kuti zviitwe, hapana mhosva yakaparwa, naizvozvo hapana chikonzero chekuti varambe vachimiswa pamberi pedare.
Mutongi wedare Valanzi Mincuve vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi mangwana. Zvichakadai, mudare manga muine nhengo dzezanu ndonga, Zimbabwe People First pamwe nemultiracial Christian Democrats dzanga dzauya kuzonzwa nyaya yavasikala. Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vati havasi kufara nekusungwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevezvematongerwo enyika vakaita savasikala.
Tinototi zvinhu izvi hazvifani kunge zvichitomboitika, totaura nezvemakodzero dzavanhu. And kana tikataura nezveconstitution tota vanhu vane kodzero yekutaura zvinenge zvichinetsa munyika. Saka zvinotoshamisika kuti iko zvino hatisiri zvongoti vamatongero enyika. Tiri kuona vamatongero enyika ari kusungwa, tiri kuona majournalist ari kuharaswa, tiri kuona iko zvino zvatove zvimwe zvakutoshamisa nemaroya futi autombombanywa uzonzi hake pavapa mazuva uzonzi hatakusi hapana chaji yadi yaitwa ese iyo kushungurudza vanhu kusingatombodiwa zvivanotume zvichimoita zvakadaro. Asi tinongotaura hedu kuti ndifunge yave nguva yekungoti vanhu tizive kuti chinhu ichi chinofanira kuti chichipera. Asi takungomira hedu kuti makotsi tione kuti anoita sei. Pachokwadi chiripo ndizvoti hazvina kunaka zviri kuitika.
Nyaya isati yatanga kunzwikwa, rimwe gweta rine mukurumbira amai Beatrice Mutetwa vamborambidzwa kupinda pamatare nemapurisa anorwisa Mvonga Mupopoto asi vazobvumidzwa zvavo mushure mekupopotedzana kwavaita navo. Mamwe mapurisa angashinetsana namai Mutetwa atataura nawo ati vanga vachizadzisa mutongo wakaturwa nedare wokurambidza mai Mutetwa kuti vamirire mutori wenhau Hope Chingono mudare pamhosva yaari kupomerwa yakafanana neyavasikala. Amai Mutetwa vazokwanisa kupinda mudare mushure mekunge varatidza mumwe anoshandira pamatare apa ari kujudicial services commission magwaro avo ebasa. Rimwe gweta rine mukurumbira valavhimo Madhuku vashora zvaitwa nemapurisa izvi vachiti mutongo wakaturwa nedare hautazama Mutetwa kuita basa ravo reugweta.
Zvakashata maningi izvozvo. Hazvinei nemutongo wakaitwa namagistrate. Mutongo yaongoriwe kuti vasamira mudare vachitaura vari mudare vakamirira Hope panyaya iyoyi yaHope sezvairi. Hazvivarambidzi kuita anything. Zvimwe zvese zvingaenderana nekushanda sagweta zvichienderana even panyaya yaHope leyo, kunyora mapepa, kumhanyamhanya nenyaya yake like uya kuno kuti vanoda rekodhi yezvakaitika kuti zvese izvozvo ndo vanoramba vari gweta raHope. Havana kutorerwa kuti vaite gweta raHope, vakangorambidzwa kuti vange vakamira mudare nanyaya yaHope pana magistrate iyeye.
Mamwe masangano emuno neekunze anoita nezvemitemo pamwe nekodzero dzevanhu akaburitsa gwaro achitsoropodza kushungurudzwa kwaanoti kuri kuitwa mai Mutetwa pamwe nemutongo wakaturwa nedare wekuvarambidza kumirira Chingono mudare vachipomerwa mhosva yekunzi vakanyora paFacebook vachitaura nezvenyaya yaChingono iyo nyaya iyi ichiri mudare. Asi mai Mutetwa vakaramba mhosva iyi mudare vachiti havasi paFacebook uye peji rakanyorwa zvavari kunzi ndivo vakanyora harisi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kutongwa kwemhosva yava Godfrey Kuraone veMDC Alliance pamwe nava Ephraim Mutombeni yekunyomba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwatadza kutanga nhasi sezvo vachuchisi vakumbira mutongi kuti vambomira kwemwedzi nokuti havasati vapiwa mvumo nehofisi yemukuru wevachuchisi kuitira kuti nyaya iyi itange kutongwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Pesherzi Madondo vabvuma chikumbiro chevachuchusi vachiti vanoda nguva yakakwana yekuti vapuwe mvumo nehofisi yavo nekudaro kutonga kwenyaya iyi kuchatanga musi wa24 Gunyana. Gweta ravakurawore navamutombeni vamartin mureri vezimbabwe lawyers for human rights vati vambozama kupikisa chikumbiro ichi asi zvakona n'anga murapwa achida
enda mukoti tichida kuita trial ya kanzela Kuraone yekesi yavo yokutanga inonzi undermining the authority of the president. Saka tatawirirana nestate kuti nhasi ndokwatinoita trial. So patatauya kuti tiite trial ndopanzi ayo State yati no, atina authority to prosecute. Nekuti pamutemo anotenderwa kuti kese yemhando iyi vapuwe authority to prosecute naprosecutor general. Saka isu taopoza izvo kuti haiwa zvigoni kuti tivanhu ngavarambe vari parimari. Takamirira kuti muwane authority to prosecute. Saka tatichitaura futi kuti Harare hakusi kure kubva musi wa29 pakasungwa vanhu 29 June kusvika iko zvino vangadai vakawana authority to prosecute. So mutongi wati tichidzoke na quarter past 2. Patadzoka na quarter past 2 mutongi watenderana ne state kuti ayo zvavaita hazvisiri reasonable. Saka wagranda application yavo yepostponement yemeta kusvika musi wa24 September for possible trial.
Vamureri vati vachataura navakuraone avo vari muchitokisi kuti vatange patsva kuita chimwe chikumbiro chekuti vatonge vachibva kumba. Gweta rekodzero dzevanhu vakone nemaboke vati dare rinofanira kupa musungwa kodzero dzerusungunuko nekukurumidza kumutonga panyaya yake pasina kuramba vachinonoka zvenhando.
Chitsveti ane kwesheni pajeni yake kana achinge anzwa mativi ese maviri. But ini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu ndinonyanya kubatikana nechikamu cheSection 69 yeConstitution. Anowanawo mafundamental rights evanhu inotaura nyaya dzekuti munhu anofanira kuwana access to justice uyezve munhu anofanira kutongwa nguva yake iri nokukurumidza.
Vakurawo nevari kupomerwa mhosva yekutuka vamunangagwa apo vakaudza vanhu vainge vakamirira mabhazi ezupco vachibva kubasa mudhorobha kuti vari kutambura nekuti vamunangagwa vaondonga nyika. Vatsigiri veMDC Alliance vari wekodzero dzevanhu pamwe nevatori venhau vadzingwa mudare nemutongi wedare uyo asina kupa chikonzero chaaitira izvi. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDirect charamba vati havasi kufara nezvaitika mudare nhasi.
Yaripo ndeyekuti chinhu chiri kudikwa chipepa chidoko doko chinangonyorwa nemunhu wekuti chozvikanirwa chikasvika chero paemail chero pafax chosvika izvizvi. Inyaya yekungoti zvavo vanenge vasiri vari in control. Hapana tongomirira dzidzo dzavataura asi dzatiwirirani navo. Hapana zvinombodakidwa zvinoshandisa zvinongonyorwa ngoti I have authorized you to prosecute. Motofambira mberi pada hapana zvari kuita. Enda mino kuti vachanyora rini. We don't know kuti zvoda mumazuva mangani. It's something that can be even done in a day's time. Saka hatiwirirani navo. It's not fair.
Mudzidzisi wedare vaMarvin Mapoko vaudza are kuti vakuru vano vari kupomerwa dzimwe mhosva mbiri yekuvhara mugwagwa vachiratidzira musi wa31 Chikunguru uye kunyomba mukuru wenyika apo vakaimba parufu. Vakuru vano vanotarisirwa mudare pane dzimwe mhosva idzi musi wa2 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Shingi Munyeza nhasi vavhiringidzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakatadza kutaura pamusangano wekuparura sangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking muchiitiko chashorwa nevanhu vakawanda vapinda mumusangano uyu. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Dr. Munyeza avanove nhengo yePresidential Advisory Council ndivo vange vari munyarikani pachitiko chanhasi, asi pange pave kuda kutanga musangano ndopasimuka vamwe vanhu vachiita ruzha vachiti vange vachida mari yavo kubva kuna Dr. Munyeza. Mushure mechinguvana Dr. Munyeza vazobuda mange muchiitirwa musangano ndokubva vaenda vasina kupa mashoko avo. Dr. Munyeza vaudza Studio 7 kuti havazive vanhu vavavhiringidza asi vakati hazvivatyise sezvo zviri zvinhu zvavange vachitarisira kubvira pavakatanga kutaura pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika. Vatiwo vange vagara vatorumwa nzeve nevamwe kuti vange vasingazobvumidzwe kutaura nhasi.
Asi hazvindityisidzire kana kutya nazvo nekuti tine utongi hwapanduka hunodzvanyirira kutaura zviri pamadi zviri pamurau. Vanhu vakasununguka. Ndozvananichitaura ndozvandoziva kuti zvinogona kunga zvichinyongonya kana kurwadza. Chokwadi icho chinogona chichirwadza vamwe vanhu vanoziva kuti vane mhosva yekudzvanyira.
Vati izvi ndozvinoitika kana kodzero dzevanhu dzisingaremekedzwe uye bumburo remutemo wenyika risingatevedzwe. Dr. Munyeza vati vacharamba vachitaura nezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvisinei nezvaitika nhasi. Mumwe muzvinabhizi misi vaNigel Chanakira vashora zvaitika nhasi vachiti Zimbabwe haina kwainosvika kana vanhu vachirambidzwa kupa pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika pamwe nematongerwe ari kuitwa nyika yavo.
Tinounzwa isusu kuti kwauya vesecurity forces vauya vachivabvisa kuno. Zvandirwadza. Asi ndinoti handiko kupera kwava Munyeza nekuti pfungwa dzavo tinodzida. Tinoda kunzwa kunzi vari kunyanyofungisisei nezvazvo nenzvimbo dzavanonge vainadzo iko kwapresidendi ikoko. Vari kumbofungei ngative tinopa vanhu mukana kuti vanga vaichiita sei vachikwanisa kuzvitaurira pachavo nekuti nhasi ndatya kuti asi pane dzimwe pfungwa dzavainadzo dzanga dzichataurwa pano nekuti tagara tichinzwa kabva vanotaura.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vatiwo zvaitika nhasi zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vachiti chinangwa cheZimbabwe Institute for Strategic Thinking ndechekuti vana veZimbabwe vafunge zvakadzama pamwe nekuisa pfungwa dzavo pamwe chete kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Kusatara kwavaita nekuti vauya vachida kuvabvisa vanhu vanotinoti vari intolerance zvokuti muchiumbwa ichi kana kuti muplatform iyi yakatageta vanhu vakadaro vane intolerance vasingakwanisi kuda kunzwa pfungwa dzevamwe nekuti vanenge vane zvavanofungwa ndo zvinoitika. Hatidi kushorwa, hatidi kubvunzurudzwa, tinoti iyoyo pfungwa iyoyo haiendesi nyika mberi.
Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritomboziva kuti vamunyeza vange vane zvavanga vachifanira kuita nhasi. Vati hazvina kunaka kuti wese anenge asangana nedambudziko opomera bato ravo mhosva, vachiti harisi basa rezano PF kuvhara vanhu miromo.
Chandingangoda zvangu kuti vazive vanoita mabasa osivavo, naiye zvingimunyeza kana achiti zano PF yadaro ngaachizviziva kuti hatina polisi yekuvhara vanhu muromo. Dei tine polisi iyoyo kana nemiwa nana mamangunje, naivo vose vanoita zvejournalism vangadai vasina chavachaita muupenyu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zimbabwe Institute for Strategic Thinking yaparurwa nhasi inotungamirwa navatina chemuzamindo, uye chinangwa chayo chikuru kupanga mazano kuhurumende, mapato ezvematongerwo enyika nemasangano akazvimirira pamwe nekukurudzira nhaurirano pakati pemasangano aya kuitira kuti ashande pamwe mukusumudzira nyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro rakazvimirira rakaburiswa nenyanzvi pamusoro pedambudziko remoto unogara wakavhiringa Australia rinoratidza kuti munyika iyi munoda kuwandudzwa zvakasimba mabatirwo anoitwa masangano, uye munofanirwa kuvakwa muzinda wavana chipangamazano unofanirwa kuongorora zvakadzama zvikonzero zvekubvira kwemoto munyika iyi. Dambudziko remoto gore rino rakavhiringa zvakanyanya nyika iyi. Moto unonzi wakapisa gomo reGospers kumaodzanyemba kweSydney unonzi ndiwo moto wakakurisa kuitika munhoroondo yemoto muAustralia, uyu wakapisa mahekita anodarika mazana mashanu ezviuru. Bato riri kutonga muAmerica reRepublican Party rakatanga musangano waro weRepublican National Convention nezuro mudunhu reNorth Carolina. Musangano uyu wakadoma zviri pamutemo mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi gore rino. VaTrump vachange vachitaurawo mazuva ose anenge achiitwa musangano uyu. VaTrump vakashoropodza masangano enhau eCNN, Fox News pamwe chete neMSNBC vachiti haana kubudisa zvakanga zvichiitwa pamusangano uyu sezvakaitwa pamusangano weDemocratic Party wakaitwa svondo rapera. VaTrump vachange vachizokwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocratic Party iro rakaita musangano waro svondo rapfuura. Nyanzvi inongorora zvematongerwo enyika yakazvimirira vaPromise Sunday vaudza tanonoka wando weStudio 7 kuti vazhinji vakamirira kunzwa zvinotaurwa navaTrump kana zviri zvekubatanidza vanhu.
Musangano wemaRepublicans uyu tiri kutarisira kuti tinzwe vaTrump nepati yavo vachitaura mafungiro avo kuti zvavagona panguva yavanga vari muutongi ndezvipi. Asi tinoziva hedu, tinongotarisira hedu tichiziva kuti matauriro anoita mukuru wenyika ndiwawo ekuti anenge achingotusidzira moto kune munhu wose, asi ivo vachingozvichiwo ndo vari kugona basa.
Vanhu vanotambira sei zviri kuitwa navaTrump?
Zviri kuratidza kushoreka zvikuru kwazvo. Ndingati tiri muno muAmerica tichitarisa tichitaura nehama neshamwari nevavakidzani, tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuona kuti matauriro emukuru wenyika ekutukirira ni ebu chaka upomera mosha kune munhu wose iwo vasingatarise zviruitika mu administration yavo saka rurama azviri kukanganisa vanhu vakawanda zvekuti tiri kuona kunge iyo convention yemarepublicans ichange isina kunyanyotambirwa sekutambirwa kwakaitwa convention yakaitwa nemademocrats.
Munoona sekuti vachinji vanozvitambira here zvavanotaura nezvavari kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chinoitika ndechekuti kune vanhu vanotevera vaTrump vanova mastaunch Republicans vaya vokuti nyangwe zvodii musangano ndewedu. Vanhu vakadaro hapana chinotaura navaTrump chavanokwanisa kushoropota. Asi tochizoona kuti maelections emaAmerica anobudirira kana munhu ari kukampeina akwanisa kutora vanhu vari pakati, vanhu vakagara pafence vaya vaya vasiri either Democrat or Republican, vari middle of the ground, ndo vanhu vanoita kuti bato rimwe nerimwe rikwanise kuwina maelections. Asi maonero atiri kuita nemanzwiro atiri kuita vanhu vachitaura, vanhu ivavo vari pakati nepakati, vanhu vakawanda vari kushoropodza zvikuru kwazvo mabatiro ari kuita vaTrump.
Avanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vapromise Sunday vashitaro vari parunhare vari kusouth Carolina muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nechishanu vakaparura urongwa hwavo hwepagore hwekushandiswa kwemari. Kunyange hazvo, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kutambira urongwa uhu. Vakawanda vanoti panoda kutsvagwa nzira dzinoita kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo, vakawanda vachiti Zimbabwe ikazvipira inokwanisa kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Vamwe vanoti nyika inenge huku yemurombo inokandira mazai mumuti. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti pane zvakanaka nezvakaipa pane zvakaparurwa navamangudya.
Chekutanga chakabuda zvakanaka sekuona kwangu inhau yekusustaina the auction system inova danho rakakosha nekuti rinobatsira kuti mitengo idzikame mukufamba kwenguva. Vamangudya vakaparura chirongwa chekuti makambani anonge achidiposita mari mumabhengi mavo foreign currency yavanokolekta pavanotengesa vabatirwe 20% yeforeign currency iyoyo ichizoenda kunosapota auction system vechizopiwa mari ye 20% iyo yeforeign currency yatorwa neinterbank rate. At the national level zvinobatsira kuti chirongwa cheauction system chibudirire nekuti supply yeforeign currency inonge ichiti one day.
Asi vati avatenderane neurongwa hwekuomisira makambani enhare mbozha akaita seEconet neNet1 panyaya yemari.
Tikaongorora mumarket umu mune 6 million people vari muinformal sector vane ivava havana mabhengi eko keshi yavo ndiyo vanoshandisa kutenga nekutengesa. Saka kana zvavalimita pa 5000 vatouraya business rema informal traders zvakare. Uyewo zvezvakare kumusha uko hakuna mabhengi, hakuna maplastic cards. Saka vari mutown dzimwe dzenguva vanokwanisa kuzobudira nenhau yekuswipa, asi kumusha vanhu vanokwanisa kuswipa. Saka ipapo tinoda kuti vapaongorore.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti vanotambira urongwa hwekuomesera makambani enhare mbozha aya.
Apa zvirwa zvati Reserve Bank iri serious nenyaya yekukontrorana ecocation natelecation na one money. Inyaya dzakambopinda mumatare asi izvozvi tiri kuona kuti Reserve Bank iri kuramba yaka simbirira ipapo kuti vakomana yavanga vachikonzeresa muparero market.
Asi vamuponda vativo zvakakosha kusimudzira nyaya yekurima senzira yekusimbaradza upfumi.
Asi chimwe chinofanira kunge chakuzoitwa chatiri kutarisa kuti Reserve Bank ichaita pamazuva mashoma ari kuteera ndechekuti Reserve Bank ichibatsira neMinistry of Finance neMinistry of Agriculture vachaisa mameasures anobatsira kuti agricultural season yatakatarisa nayo iwe very productive nekuti production ndiyo inokwanisa kustabilize nyaya yeinflation.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo urongwa hwakaparurwa navamangodya hwakanaka chose. Asi vaBoroma vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvinoda kuitwa kuti vanhu vave nechivimbo neurongwa uhu.
Banga guru renyika rakazama neparinogona napo kuti riparure urongwa unoita kuti mitengo yezvinhu munyika isarambe ichikwira. Izvi zvakakosha nekuti titarisa kukwira kwemitengo yezvinhu inova inflation yanga yadarika mazana masere nechidimbu inova 838%. Asine rumwe urutivi tinotarisira kuti banga guru renyika richachazama neparinogona napo kuti riunze chivimbo mumabatira rinoita mari dzekunze kuitira kuti ndingangoti pave nekujeka paupfumi hwenyika.
Zimbabwe yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi kusanganisira kushayikwa kwemari, magetsi, mvura nezvimwe. Matambudziko aya awedzerwawo nenyaya yechirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Varairidzi pamwe chete nevadzidzi vanogamuchira mashoko akaburiswa nasangano reWorld Health Organization aya nokurudzira hurumende dzose dzemuAfrica kuti dzivhure zvikoro, asi pachichengetedzwa nzira dzekuti chirwere cheCOVID-19 chisatapurire. Kuti tinzwe zvizere pamusoro pezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe maonero avo.
Kuvhurwa kwezvikoro hakuna kuipa. Nyangwe World Health Organization iri kuti ikudzira kuti zvikoro zvivhurwe, asi iri kutaurayo kuti zvikoro zvinge zvivhurwa kudaro iri kukudzira kuti pange pane zvishandisiro zvese, zvikwanisiro zvese zvine chekuita neCOVID. Saka panguva imwe chete tinoti hurumende ikaisa zvikwanisiro zvese in place, zvokwadi zvikoro zvinofanira kunge zvichivhurwa. Saka hatingangoti nekuti World Health hatingazvivhurwe, asi zvikwanisiro zvisipo zvovhurwa zvikoro.
Takanzwa Honorable Monica Mtsvangwa vachiti chirongwa chekuvhurwa kwezvikoro chichabatwa nenzira yakafanana nechirongwa chavakashandisa apo vadzidzi vakanyora bvunzo dzaJune. Nemaonero enyu, chirongwa chakashandiswa panguva yebvunzo dzaJune chakanangana nekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 muzvikoro chakashanda zvakanaka here?
Chirongwa chakashanda pakanyorwa bvunzo chichava chinonetsa kuti chishande panguva yekuvhurwa kwezvikoro, nekuti panguva yakati wakanyorwa bvunzo dzemuna June, vanonyora bvunzo dzemuna June vanga vari vashomu. Zvekuti chevazvo vakanyepa kuti zvakakwanisa zvinge zvichitika kuti panga pane social distance, pane chii, asi nguva inoyi panenge pakatooma nekuti gurumwandira rese ndobva rinouya pazvikoro zvedu zvagara nemahigh enrollment figures tichitarisa nezvikwanisiro zvinenge zviripo maresources. Saka kuti vange vachibuda vachiti nyaya yesocial distance nenyaya yemapipii zvange zvikwanisika, isi taitaura nyaya yekuti muna June is less than 25% the whole population yewana vanenge vari muzvikoro vari now takuti vana vese vanenge vadzoka muzvikoro totichakwanisa kumaendera tine malimited resources. Inyaya yechange ichinetsa zvikuru.
Vachere, sezvo hurumende yaburitsa shoko rekuti vari kuda kuvhura zvikoro, pane zvamuri kuita sevarayiridzi kubatsira vadzidzi mukugadzirira bvudzo dzavo here?
Kuvhurwa kwezvikoro hakusi kunge kuchivhurwa maererano nekuti vana vanyore bvunzo chete, asi kuti kuvhurwa kwezvikoro kunofanira wako kuwapo kuti vana vadzidze. Tine vana vari kutanga vachinyora bvunzo, mwana awanda kuti waone mukana wenguva yavakarasikirwa panguva yekunge zvikoro zvakavhurwa. Saka tikabva tati zvikoro zvivhurwe muna November kuti vana vange vachinyora bvunzo muna November, tine tikanganisa nekuti vana vanofanira kunge vachiwana nguva yekukavhira nguva yavakanga vakavhara zvikoro. Saka hurumende inofanira kunge ichipa ongorora ipapo.
Vanga vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mgela nyenja vule nkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 25 Ncwabakazi 2020 ngupractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ikhuluma ngokuthi abafundi bebuyele esikolo ngumbono omuhle, kodwa sizananzelela ukuthi abafundi bengabuyela esikolo kungela ama minimum requirements ukuthi sikwazi ukuvikela umkhuhlane kuzalimaza abafundi. Abafundi bonke bangakwanisa ukuphela ngeCovid.
Lanxa eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lesalwisana leCovid-19 lazise ukubana izikolo zivulwa ngolwezi phansi kweziqondiso ze-WHO.
Nxa esithi umuntu utravela unnecessary uyabe sitshona umuntu uvela endlini, i-transport iyahlupha njalo iyadula.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahambahamba mahlayana ngalesi sikhathi se-lockdown. UZulu yena esithi ubanjwa ngamandla ukwenza njalo. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans lakwele Melika owe-Republican National Convention uqale izolo ntambama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization ithi amazwe awezwekazi le-Africa alakho ukuthi avule izikolo lanxa amazwe omhlaba esalwisana le-COVID-19. Kodwa abe-WHO bakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvikela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane andubana izikolo zivulwe. Ngeviki edluleyo umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa ubike ukubana izikolo zizavulwa ngolwezi ukuze abafundi ababhala imihloliso lonyaka benelise ukwenza njalo. Lokhu kuthiye abafundi lababalisi bekhathazekile besithi izikolo elizweni azilungiselelanga ukuvikela i-COVID-19 phansi kweziqondiso ze-WHO, njalo abafundi abalasikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso kalwezi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uMichael ube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Jingani Shoko, isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakolishini eZimbabwe National Students Union, iZinasu.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi benelise ukuthi bekwanise ukubhala imihloliso yabo, kodwa into enzima ukuthi abafundi becabangise ngakho ukuthi khona abazange bafunda baqede benelisa uqeda ama-syllabus abo. Njalo njengohulumende kumele uhulumende ephumele egcekeni ukuthi bazayenza njani, bazakwanisa ukubhalisa njani imihloliso le njengoba abafundi bazange baqede ama-syllabus. Njalo sizananzelethi umkhuhlane we-COVID thina njengelizwe asikenelisi ukuthi sikwanise ukuvikela. Kuyinto uhulumende amele ekwanise ukuthi enze ama-consultation nabafundi lawo wonke ama-stakeholders elizwe ukuthi isikolo zingenelisa yini ukuthi imihloliso ibhalwe. But ngombono wami ngibona ngani kuyinto engafanelanga ukuthi abafundi bebhale imihloliso ngoba ama-syllabus abo njengoba ngitshilo abazange baqeda.
Shoko, uhulumende uke wavula izikolo ukuze abafundi bathole ithuba lokubhala imihloliso yabo ngoJulayi. Ubona ngani uhulumende uphathe uhlelo lokuvula izikolo kahle na ngoJulayi, njalo angaqhubekela phambili evula izikolo ngoNovemba? Kumele ayenzeni ukuze umkhuhlane weCovid-19 ungamemetheki ezikolo?
ukuvula kwazesikolo kugcine sokwenzakala into eziningi ezingalunganga. Sibona ukuthi eChino University of Technology sigcine sisiwa labafundi bagcine sebetesta positive for i-COVID-19. Nxa sibona konke lokhu kusenzakala, uhulumende yena nxa efuna ukuthi izikolo zivule kumele ekwanise ukuthi yonke into efunakalayo ekuvikeleni u-COVID-19 izenelisa ukuthi ibe khona nxa ukuthi izikolo zizaqhubeka ngokuvulwa. We are sitting on a time bomb. If we allow izikolo ukuthi zivulwe kungela yonke imfanela efunakalayo ukuvikela i-COVID-19.
Yini umbono wakho mayelana ngenkuthazo evela kunhlanganiso ye-World Health Organization emayelana ngokukhuthaza amazwe wonke akuzwekazi le-Afrika ukuthi bavule isikolo kulesi sikhathi umhlaba wonke usalwisana ngaleli gciwane?
I-World Health Organization ikhuluma ngokuthi abafundi bebuyele esikolo. Ngumbono omuhle, kodwa sizananzelela ukuthi abafundi bengabuyela esikolo kungela ama-minimum requirements ukuthi sikwazi ukuvikela umkhuhlane, kuzalimaza abafundi. Abafundi bonke bangakwanisa ukuphela nge-COVID. Singaphela njenge-Afrika jikelele, ngoba sabe sinanzelela ukuthi amazwe amaningi e-Afrika, they are not yet ready or they have been found wanting with their health system, ngoba kwanisa ukuthi siyenze njani sifikele umkhuhlane low. Our health system is in 6 and 7. So umbono omele esingathi ngesikhiwa kumele uscrutinize ukuze sikwanise ukuthi we reach a consensus towards ukuthi isikolo zingavulwa yini. Singakwanisa ukuthi sikhangele ukuthi ama reasons abasinika wona, singakwanisa ukuthi are they enough or are they sufficient enough to what to allow us ukuthi sivule isikolo, ngoba singakwazi ukuvula isikolo i-Africa yonke isiphela. Njalo umbono lowo umbono engingathi wona ngelinye inqeba uright, ngelinye inqeba awukho right.
Lo bekungumnumzana Jingani Shoko, isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, NASU. Ubexoxa loMichael Webe weStudio 7 ecingweni eseHarare. Kunjalo nje inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe sele kunkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6,070, labulala abedlula ikhulu lengxenye, 155. Kwasindaba zinkulungwane phose ezinhlanu, 4,950. Abe-African Union bona babika ukubana emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi, 1.2 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi phose yamathathu, 27,984. Abekolitshini le-Johns Hopkins University lakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi amabili phose lane, 23.7 million, abafunyanwe bele COVID-19 yabulala abantu phose isigidi, 814,000. Uhulumende uthi lanxa esenza konke okusemandleni akhe ukuba atholakale amabhasi athwala uzulu awezupho, ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahamba mahlayana okwenza ikhule ingozi yokuthelelana i-COVID-19 emadolobheni. UMessi Sigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko embikweni wakhe wangeviki awethulela intathelizindaba phezu kwesimo elizweni. Lokwenziwa ngabequla elibona ngenhlelo zokuvikela ukuthelelanwa lula kwe-COVID-19 elizweni, ele-ad hoc Inter-Ministerial Task Force on COVID-19. Ngakho-ke uNkosikazi Mtshwangwa ukhuthaza abantu ukuthi bahambe lapho kulesidingo, hathi mahlayana, ikakhulu ngezikhathi zokuya lokuphenduka emsebenzini. Kodwa uZulu labalwela ilungelo loluntu bathi kuyabamangalisa okukhulunywa nguhulumende elizweni elilesilinganiso esikhulu sabaphila ngokuthengisa, njalo okuningi okudingakalayo okubalisa amabhanga kutholakala edolobheni. Umnumzana Victor Dube uthi kunzima ukwehlukanisa abantu abahamba ngoba kulesizathu lababikwa nguhulumende ukuthi bahamba mahlayana.
Nanguzwisisi njalo kimi ngathi kuyanihlupha
kuti kanti sibuswa ngabantu yini mbene sibuswa yini nxa sithi umuntu utravela unnecessary uyabe sichona ngoba engubonayo umuntu uvela endlini I transport iyahlupa njalo iyadula shwa ngatshona eborder ngedolobha lonke ngathetheka kulendlala akula mali imuli eziningi zaziphila ngakhona kokuthengisa izinto zabo estridini langaphi langaphi akula lutho bazawudlana abantu bonapho nxa umuntu ephuma endlini esiya endaweni aya kuyo ulesizathu sokuya khona ngale
uhulumende akukhulumayo lokhu uDubethi akusebenzi elizweni elinjengeZimbabwe lapho abantu vele bengahambi nje ngoba bekholisa ukuhamba
ngathesi sikhangela indaba zempila kahle akula sibhedlela akulani abanye bahambela ukugula ngokwakho ukuthi eyabona kuphela oseyazi ukuthi bemncedi nxa umuntu esesithi batravela unnecessary kukhanya engumuntu ophila komunye umhlaba esingawaziyo thina ukutshengisela ukuthi sibuswa ngabantu abangananzi impilo yomuntu abangafuni ukuyizwisisa ukuthi itshoni ngabayakhangela ukuthi kanti abantu bahambelani bebezakhuluma into engcono yikho-ke angiboni kungabantu abangathi bayasinceda nxa ekhuluma inkulumo enjalo
kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elwela ilungelo loluntu njalo umnumzana Masimba Manyanya othi uhulumende makalungise isimo somnotho
Why? Because we have a form of political leadership that lacks a sense of priority and that lacks a sense of reason on matters, important matters of national policy development.
Ngani ngoba silo bukhokheli obungaziyo ukuthi bulandele kuphi okuqakathekileyo njalo kuyibukhokheli obungacabangiyo kundaba eziqakathekileyo okumele kube yizo ezithuthukisa ilizwe.
Embikweni kahulumende owethulwe nguNkosikazi Mtshwangwa uthi wenza linkuthazo ngoba efuna ukulondoloza impilo yabantu njalo ebazi ubunzima ilizwe elibhekane labo kakhulukazi ngalesi sikhathi seziqondiso ze-lockdown ezikhuthaza ukuhlala emakhaya ugqoka ama-mask isikhathi sonke umuntu esemphakathini lokunye uqhubekethi iziqondiso ezihlelwe eZimbabwe zenziwe kulandelwa ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
ibandla elibusayo emelika elama Republicans lizaqhubeka ngomhlangano walo omkhulu owe-National Convention namhla kusuku lwesibili ngemva kokukhetha umongameli Donald Trump ukuthi alimele ngokusemthethweni kukhetho olwenziwa ngolwezi uTrump uzanqikelana lomnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats abakhulume izolo bagoqela indodana yakhe uDonald Trump Jr. loSenator Tim Scott onguye yedwa uSenator onsundu kubandla lama-Republicans uScott ukhuthaze abensundu ukubana bavotele uTrump ngoba esithi ungumuntu ozihluphayo ngempilo zabo abanye baxwayise uzulu ukubana bengavotela uBiden ilizwe lizaguquka konakale umnotho njalo lamasiko emelika achabalale abazakhuluma lamhlanje ntambama bagoqela umkamongameli unkosikazi Melania Trump lobona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Mike Pompeo ukuhlaziya udaba lolu untongameli Nkomo uxhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube oqala ngokuchasisa akuzwileyo kulomhlangano izolo
Esikubona izolo yilokho esijwayele ukubona emazweni amanye angasimelika ukwesabisa ngendlela enkulu kakhulu ukuthi yebantu lingavoteli liyana liyana yinunu lwani uyesabe kuzaqedile izwi uzatshontsha imali uzakweba imali yabantu uzabulala abantu uzadiliza izibhedlela lezikolo nemigwaqo bekungathi ukhuluma ngomuntu bekungathi kukhulunywa ngomuntu ozavela kwenye indawo ongasowemelika kodwa ke njengoba imelika vele ama-Republican athi njalo lama-Democrats ukubusa akungeke ukuthi kungangena omunye ilizwe bese lidilika ngaleya ndlela akade bekhuluma ngayo okuvelile kakhulu okungumbiko yikwesabisa yikuthi hayi lingalokothi nje lifake umdemocrat kodwa bebengelayo into abangakhuluma ngayo abayenzileyo bebesandisa kakhulu ekwesabiseni labo bangabe befisa ukuthi bavotele uJoe Biden
kukhona yini ncube okuzileyo izolo kukhulunywa emhlanganweni lo okulakho ukuhuga amademokrasi lalaba abangakabi kwazi ukuthi bazavotela bani ukuze bavotele umongameli Trump.
Akukho mbiko omutsha ovelileyo ongenza umuntu ongakacabanga ukuthi angavotela bani okuthiwa i-undecided voter kumbe umuntu ongumdemokrati ukuthi asuke ebandleni lakhe mhla ka-3 November ayevotela uTrump. Hayi, bathethe uhlangothi lwama-Republican esingathi ngakwesokunene kakhulu ngakwesokudla i-right wing imessage yangkhona eyenza abantu abasesiswini abasesenta bangakwazi ukuhamba besiya khona libili yani message yokwesabisa kakhulu abantu kanti ke vele bekukhulunywa lalabo ukuthi ngama evangelical abantu besiKristwini kakhulu abesaba lokho abacabanga ukuthi kuzavela uSathane kungangena omunye umuntu ongasuthampu kanti ke njalo bekuvela ukuthi uTrump uyibambe ngezandla zonke iRepublican Party ayila inye message ngaphandle kokuthi buyiselana uTrump aqhubeke lapha akhona namhlanje.
Umnumzana Ivilela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa lapho lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mtshakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 Connection lapho esiqhubeka sixoxa ngesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi iyaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe COVID-19 lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe no 8 Ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Okhangelelwe ukuba yinhloko kahulumende weTunisia wethule uhulumende omutsha owesibili kunyanga eziyisithupha, kodwa kufanele abezomthetho beqale bevume indlela akhethwe ngayo ukuze amukelwe umuntu wonke. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo ufike eSudan ngolwesibili evela e-Israel njalo uthe lokho ngokwakuqala ukuba kube lendizamtshina exhuma amazwe omabili ngesikhathi eleMelika likhuthaza ubudlelwano obuqinileyo phakathi kweleSudan nele-Israel.
Abenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi imuli elabantu abahlanu isidinga inkulungwane phose ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe 49,000 kumbe amakhulu phose ayisithupha amadola eMelika US$567 ukuze yenelise ukuphila kuhle okwenyanga. Le imali ephindwe kathathu nxa iqathaniswa laleyo ebikwa nguhulumende. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise ngeviki edluleyo ukuthi imali ebisidingwa yimuli elabantu abahlanu ngenyanga ephelileyo ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo zonke ngenyanga ibisikhuphukile isuka ku 11,000 Zimbabwean dollars yaya ku 15,000 Zimbabwean dollars. Kodwa unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uphenyo olwenziwe inhlanganiso yakhe luveza ukuthi imuli efanayo kulinyanga isidinga imali engange 49,000 Zimbabwean dollars kumbe i 567 US dollars.
sibone ukuthi imuli elabantu abahlanu okwamanje kunyanga ka August ibe ifuna ke singathi i 49,000 RTGS kumbe ingaba imali efika 567 US dollars ukuze ke imuli yenelise ke ukuphathiseka okufunakalayo. Imali ekhulunywa yiZimstart imali ke elutshwana sibili okumangalisayo.
Umoyo uthi okudanisayo yikuthi abantu abaningi sebalahlekelwa imisebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lokonakala komnotho, kuthi lalabo abasebenzayo kabayiholi imali.
Izisebenzi ziphakathi kodubo olumangalisayo, ziphakathi kwenkinga emangalisayo. Okuba buhlungu yikuthi izisebenzi kasikwanisi ukukhonona. Sesibone laba abazama ukukhonona ngokutshenisela bebizelwa amapholisa bechaywa ngamapholisa kumakampani athize. Sesibone laba abazama ukutshenisela bebotshwa kuthiwa benza ezombanga azwe bona nje abantu bekhonona ngendaba ke zomnotho njalo bekhonona ngendaba zokuswela.
Nansi imizekeliso yentengo yezinye sezinto ezivalulekileyo empilweni kaZulu. I-10 kg yempupho ibiza 5 US dollars, uthi i-50 kg yona ibiza 25 US dollars kusiya phezulu. Kepha intengo lezi zivikwa ziphezulu emalokitshini, emadolobheni amancane kanye lasemaphandleni. Yonke le imali engeneliswa ngababalisi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Kuyadabula inhliziyo, utitsha kathesi uwehluleka khona ukuthenga isinkwa ngenxa yemali esiyiholayo. Otitsha babanika less than 4,000 pond, which is less than 40 US as isalary e-includa sama allowances. Kuzwisa ubuhlungu lokhu kusitshengisela thina njengabotitsha ukuthi uhulumende yalathando lama-workers akhe angotitsha.
Amazwi kaNkosikazi Hlabangana agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni, yena othi ngenxa yokuma komnotho akusela nzuzo abayitholayo.
Singaqathanisa ngesikhathi sokahulumende wobumbano abantu bebethola imali phinde kabili kulale bayithola namhlanje. Ngokunjalo ke kutsho ukuthi impilo yayingconywana, le isehle kakhulu. Kutsho ukuthi ke impilo zabantu sebephila nje ngokuthi bathenga ukudla badle maybe kanye ngelanga. Yikho sithi njengenhlanganiso hayi siyavumelana le-ZCTU ubumbano lezisebenzi khonapha elizweni. Ngokunjalo ke lathi lapha njengabantu abazisebenzayo nanzela ukuthi abantu abasenza imali eningi ebasangaphi, ngoba umuntu othengayo loyo akala mali yokuthenga. Kutho ukuthi impilo zabantu zimile nje, basebenzela ukuthi badle kanye njengalokho esifuya ukukhonkothayo.
Lanxa iningi likhala ngokoma kwempilo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende baqina ngokuthi amanyathelo asebewathethe aselethe ububelo kwezenotho, ngoba intengo yezinto kayisakhuphuki mahlayana. Yena uNcube lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi sehlulekile ukukhuluma labo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Ukuqalela umsebenzi okwenziwa ngabongiso kuphose kufike inyanga ezintathu njalo uhulumende lokhe engakaphenduli izikhalazo zabo. Lokhu sekwenze isimo ezibhedlela zikahulumende sibe sibi ngamandla, ngoba abongi bebalutshwana. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Sekuzinsuku ezingamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69 lokhu abongi baqala ukukhalala umsebenzi. lokhu sekubangele ukuba umumo ezibhedlela ube mubi ngamandla ngoba sebebalutshwane abongi abasezibhedlela. Umnumzana Thamsanqa Donga oyisakhamuzi sakobulawayo ukhuluma ngesiphatho ahlangane laso esibhedlela sempilo.
Lokhu esifikile lapha sibona amanesi ngamabili nje bhotabhote wadini. Manje kusuke kube nzima amanesi la ngoba izigulane ziningi ezazifuna ukuthi zikhangelwe. Manje lapha sithe sakhangela even noma lasebhukwini likababa lade sibuya sombona akubhalwanga lutho, akulamanotes athethweyo, i-temperature labo BP abathathwanga. So kusuka kube nzima kakhulu ukuthi even noma lo dokotela maye yabuya uzabuya ekhangela liphi ibhuku ngoba yona information eqakathekileyo ufuze besemabhukwini ayikho. Akula manesi, akulani. And amanesi amabili akhona amuva ahamba kumawadi agcina esekhulelwa ngumsebenzi, agcina seyenza khonokho akugwanisayo kuphela.
Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izolo yethule umbiko othi ngaphandle kokuba izikhalazo zabongi ezigoqela iholo lamadola eMelika kanye lempahla zokuzivikela kucoronavirus bengakuphiwanga, bazaqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Umgcini sihlalo walinhlanganiso esibhedlela se-United Bulawayo Hospital, umnumzana Anthony Majongosi, uthi inani labantu abafayo liyaqansa ezibhedlela.
Namhla singene i-day 69 le-strike yethu leyana. Kathi sezibhedlela siyabona ukuthi abantu bayafa kakhulu lendawo yokuthi akulamanisi, kulamanisi amalutshwane, lendawo yokuthi abalutshwane bangikhona bayekhona. Abanye babo kathesi bayahamba i-quarantine kusele kule kungela umuntu uyakwanisa ukuthi akhangele abagulayo. So kathesi siyathi siyakhule phambili le-strike yethu, simelele i-government ukuthi isibhadale imali eyakhwanayo. Sifuni futhi ukuthi ezibhedlela kube le-proper PPE.
Umnumzana Zibusiso Gumede ongumhlali wakobulawayo uthi umumo osesibhedlela kwenziwa yokuba uhulumende kaqakathekisa impilakahle yabantu.
Indaba le masikhangelisisa kahle kahle ngibona ngathi indaba yama-priorities nje amisplaced, ngoba i-government ilakho ukuthi iholise abanye abantu njengamahoveti labanye ngeke ngibaqambe imali ezinkulu ezedlula laba abasevayo abonensi abayibo abaphethe impilo zabantu, njalo behluleka ukuthi be-provide i-personal protective equipment. Okunye sondaba yokuthi imali kayikho, indaba yama-priorities ukuthi bawuqakathekisa yini ukuthi abantu bethole usizo ezibhedlela, bengakuqakathekisa konke kuzaba right.
Unkosiyazi Alice Ncube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ukhonona usizo abaluthola ezibhedlela.
Okusezibhedlela kunzima, siyahamba kodwa usizo esilutholayo alwenelanga ngoba omongikazi balutshwana esibhedlela and kunzima ngoba uhamba esibhedlela ngoba uphathekile emzimbeni kodwa ufike laphana ungathola usizo. Ukungaphatheki uphinde kube ngaphezulu ngoba sibona ukuthi lapho khangele usizwa khona usizo lweneleyo awulutholi. Unzima shwa sidinga ukuncediswa ngamanensi angekho ezibhedlela noma bekusize but abasenelisi, sibaningi siphathekile.
Laloba uZulu ekhala ngesimo sezibhedlela, umqondisi wesibhedlela sempilo osikhwica mfundo solwayo Ngwenya wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa utshele intatheli zindaba ye-Studio 7 ukuba bayazama ukusiza uZulu ngabonabo abongi abakhona esibhedlela. Unkosikazi Jasmine Thofa olilunga lekomiti yedale lephalamende kwezempilakahle uchaze ukuba bebengakaze bekhangelisise udaba lwabongi. Lokhu kungesizathu sokuba abongi bebengakethuli izikhalazo zabo phambi kwekomiti, njalo okwakhathesi idale lephalamende livalile. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ongomunye wabasekeli bakamongameli utshele izakhamizi zeGuruwe ngeviki ephelileyo ukuthi abezempilakahle abakhalala umsebenzi kumele baphenduke emsebenzini ukuzosiza umphefumulo ngesikhathi uhulumende esakhangela izikhalazo zabo. UChiwenga wengeze ethi uhulumende uyazazi izikhalazo ezikhangelane lezisebenzi zezempilakahle. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sine ke
sihlukanise wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisalwisana le-COVID-19 lazise ukubana izikolo zivulwa ngolwezi phansi kweziqondiso ze-WHO. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahamba-hamba mahlayana ngalesi sikhathi se-lockdown. UZulu yena esithi ubanjwa ngamandla ukwenza njalo. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans lakwelemelika owe-Republican National Convention uqale izolo ntambama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.